Wongoro retakaita the Human Rights Watch inotaridza kuti mauto kana kuti vanhu vakapfeka hanzu dzemauto uye zvevaine pfuti dzinouraya vakapfuura nembumburu dzemoto panguva yemhirijonga muna January pamuna musi wa14 kusvika 16 pakafa vanhu vanodarika gumi nevanomwe vamwe vacho vakafa vairohwa zvakaomarara kusvika pakufa takaona zvakare kuti kune madzimai ane chitsama akabatwa chibharo vazhinji vachona vaititaurira kuti vakabatwa chibharo nevaviri kana vatatu vanga vakapfeka hanzu dzechiuto uyezve vaine pfuti vasina kudzivirira zvakarewo takaona kuti kune vamwe vakapfurwa vakawanda vanovavarira kusvika zana vakapfurwa vakararama ava vanosanganisira vanonzi vamukunga mutyairi wekombi kubudiriro vakapfurwa musakutini masikati machena nemauto pasina mhosva yavanga vakapara vanga vakatotakura vanhu mumotokari yavo yebasa vakateverwa nemauto vaya vachiridzirwa pfuti vakapfurwa gumbo rekurudyi rikazonogurwa kuchipatara papedzi apa ndokubva vasara vasisina gumbo ndo zvimwe zvatakaona zvakaitika zvinotyisa zvakaomarara zvisina iko zvino kuti pane akasungwa kana kuti akagadzwa mujeri nekuda kwemhosva idzodzo vese vakaita mhosva idzi vari kunze tichitaura nemadzimai pane mudzimai akatitaurira kuti akaedza kunomhanyara mhosva yekubatwa chibharo kuairport kumapurisa asi mapurisa vepasanwesi vakaramba kutambira mhosva iyoyo vachiti zvinhu izvi zviri kuitika nyika yese nekudaro hatigoni kuti titambire tinyore mhosva iyoyo
madzimai akabatwa chibharo aya vakawana rubatsiro rwakakwana here uye pari zvino munoziva here kuti vakadii
kwete takavabvunza madzimai ari kuti vakaona rubatsiro here rwekuchipatara kana kumapurisa ndataura kuti kumapurisa vakaramba kutambira nyaya dzavo kuchizvipatara vakashayiwa mukana wekuenda nekuti vanoti ivo panguva yavaida kuti vaende kuchipatara kuti vanoonekwana nachiremba ndiyo nguva yakataurwa nevatungamiri venyika kuti vadzimai iwayo vamwe vavo vari kutsvagwa kuti vabatwe saka vanhu vaivabatsira vakabva vatya kutaura kwatiri kuita madzimai mazhinji aya haana kuwana rubatsiro vari kutodawo rubatsiro rwekuti vaonekwana nachiremba vavhenekwe vawane vabatsirikane vataurwe navo uyezve vamwe vakakuvara vazhinji vachona havana kukwanisa kuenda kuchipatara vamwe vachonawo vari kuda rubatsiro kune vamwe savamukunga vakapfurwa gumbo kusvika radamburwa kuchipatara vanotodawo rubatsiro nekuti iko zvino vari mara havachakwanisi kushanda vanga vari mutyairi wekombi iko zvino havachakwanisi kushanda kana kudziriritira kuchipatara kwavakabviswa gumbo kugomo kune chikwereti chemari inosvika chiuru chemadhora ekuamerica $1,000 chinofanira kuti chibhadharwe zvese izvi vari kuchema evawana anovabatsira nekuti vari kutambudzika zvakanyanya vanhu vakashungurudzwa ava mhuri dzine vanhu vakapfurwa vakafa kune mukomana wechidiki wemakore makumi maviri nemaviri anonzi Kelvin Choto akapfurwa mumusoro kuchitungwiza patoni pamakoni police station musi wa14 January akafira ipapo hama dzake baba vake mudzimai wake waakasiya nemwana iko zvino ane mwedzi misere vari kutambudzika mudzimai wacho nababa vacho vaidai vaona kuti hurumende yavabatsira kana vanobatsirawo nekuti iko zvino hapana anoriritira mhuri yake zvakarewo zvinoda kuti zviitwe zvenhamo zvakaitwa pane zvikwereti zvinoda kuti zvibhadharwe uyezve pakuenda mberi muiwo mwedzi uno svondora 23 March kunenge kuine nyaradzo saka zvese izvi vanhu vari kushungurudzika vari kuti hapana akavabatsira kana kuchema navo kana kuvabata maoko kubva kuhurumende saka vane zvigumbu zvakanyanya kuti hurumende iri kuramba kuti zvakaitika haina kuvakumbura kana kuvabata maoko iri kutoti kwete inhema
mati vakaita izvi hapana wamunoziva atambosungwa
patsvagurudzo yatakaita pane vese vakapomerwa nyaya dzekupfura vanhu vachiuraya hapana mumwe chete zvake akasungwa pane vese vari kupomerwa nyaya dzekuti vakabata chibharo hapana mumwe chete zvake akasungwa pane vese vari kunzi vakapfura vanhu vakararama vakakuvara zvakanyanya kana kuti mauto ari kupomerwa kubata vanhu vachifuura vachivarova zvakanyanyisisa hapana mumwe chete watatambwa akasungwa akaenda mujeri pane zvese zvakaitika izvozvo
zvinhu zvese izvi zvakawanikwa zvakaonekwa neHuman Rights Watch moita sei nazvo moendepi nazvo
tazvichengetedza sehumbowo hunofanira kuti hugozoshanda chekutanga chii kusuma kunyika yeSouth Africa nhasi vava ramaposa mutungamiri weSouth Africa vanga vachida nhaurirano muZimbabwe navamunangagwa tinoda kuti vaone gwaro ratakabuda naro neumbo huripo zvakarewo takanzwa mudare reparamende muZimbabwe kuchitaurwa kunzi veUnited Nations Human Rights Council vachatumira nhume zvitopota zvinenge zvichinovheneka nyaya kuZimbabwe kuti zvakafamba sei tinotarisira kuchavasvitsawo gwaro rekuti vagoona umbo hwatinahwo toitawo kuti kana takatumunguka ti vakararama vakakuvadzwa nevakaitwa mhosva vachikwanisa kuti vataure vape umbowo pasina kumbunyikidzwa tinozobatsirawo nenzira iyoyo kuitira kuti pasi rose rizivi asi chikurukuru kuitira kuti pawane mutemo unobata nharadada dzakaita zvakaipa izvi zvinosendesa zvinotyisa zvinoremesa dzana izvi mukati menyika yeZimbabwe yakasununguka kuti masikati machena vanhu vanopfurwa nemabhara makurukuru epfuti dzemoto pasina kana munhu anosungwa hazvigona kuti zviitike zvakadaro.
Chii chiri kukonzera zvese izvi vamavhinga? Zvaitwa sei?
Dambudziko guru ratiri kuona panyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe nderekuti pamusoro pekutyorwa kwekodzero kuurayiwa kwevanhu kubatwa chibharo kondwa kuti kwakafira mberi hurumende yeZimbabwe ine tsika yekusavheneka kuita tsvakurudzo yekusasunga vanenge vaita zvakaipa yekurega vachifamba vakadaro ndo zvinorunzira kuti nguva nenguva kugare kuine mhirizhonga inenge ichibva mumaoko evanhu vanoshandira hurumende vanosanganisira mauto nemapurisa. Iko zvino chataikumbira ndechekuti hurumende ngaive nemutangiro mutsva wekuti kunyange munhu ari muwechiuto ari mupurisa iye pauzima anenge apara mhosva ngaamire nemhosva yake pamberi pedare. Zvikaitwa izvozvo ndiwo mushonga wekutsipika dambudziko ririmo muZimbabwe nekuti mauto nemapurisa anobva avaziva pachena kuti hapana munhu ari pamusoro pemutemo.
Takatarisa zveve pane mamiriro akaita zvinhu iko zvinezvi muZimbabwe, se vanhu vazhinji vari kusungirwa kuedza kupindigura hurumende?
Hatizivi kuti ko nemhaka yeiko hurumende yeZimbabwe iri kungogara yakacheuka ichingobvunduka chatikwata, nekuti handioni kuti vatungamiri vemapato akazvimiririra kana kuti vatungamiri vari kumapato vanopikisa vanganzi vamukira hurumende papo. Chinokosha hurumende yavamunangagwa inofanira kuti iremekedze kodzero dzevanhu dzinomubumbiro remutemo renyika. Tinoziva isu kuti mwedzi wambudzi mugore ra2017 kune vamwe mukati memauto vakamukira hurumende yavamugabe. Zvichiita ndo zvavakuvatyisa kuti sezvo zvakamboitika munguva choma yapfuura kuti hurumende yanga iri pamutemo yavamugabe yakamukirwa, pamwe vanoti zvichida panamwe waakumuka iko zvino hatizivi. Asi chakakosha ndechekuti vanhu vasatevera mazuruzuru avanenge vachifunga nezvavo kana kuti madzangara dzimu, ngavatevere mitemo yenyika nekodzero dzevanhu. Zvozivikanwa kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinopa pachena kodzero yekuti vanhu vataridzire murunyararo. Kana pachinge paita mhirizhonga, mapurisa ngaapindire asunge vanhu, kwete kuuraya vanhu, kwete kubata chibharo, kwete kupfura vanhu nepfuti dzemoto kana kurova vanhu vachiitwa kafira mberi. Hazvisizvo, hakuna nyika yakadaro. Ichocho chitororo.